izvizvino patamadzo uye tinofanira kuzvinyika nazvo nokuda kwekuti vana vangarovezi vana vangati zvavari kutaura izvozvo nokuda kwekuti vari muchitoda maraitsei handioni zvinhu zvakakodzera kuti munhu vangatumira mapurisa kurova vanhu vasingatarisi kuhurumende vakatarisana nezve vovarova tamaona ipavuchi saka tandiritaura kwavanhu chekuti ndosaka nyika ino inofanira kubva paujaniri hwakadaro handinge zvatakarwira here tiende pasi teshe kuti munhu wese anosungunuka kuita zvaanokana kuti ataura zviri pamutemo aiko kuti vanhu ava vanoenda vachimodemonstrata vakuita zviri pamutemo vekupera kusungunukura kuti a vanga vataudzira mutemo but vanhu ava vari kudemonstrata vachiita enforce marights avo ndopaunozoona vanhu varakurohwa zvakadaro asi wozoti saka chahwinwa nemapurisa ipapo chii chahwinwa nezanupia kukokuchi
saka ringagadziriswa sei dambudziko iri nekuti zvinenge zviri kutoenderera mberi
hurumende ngairege kuita zvine hwakadaro hurumende ngaitere zviri kutaura vanhu hurumende ngaitere kuti vanhu vari kukomboena pamusoro kei
pane urongwa here wekusuma sadak neunited nations kuti muzimbabwe munenge maberekera ingwe zvakare
takatotuma delegation yakaenda kusadak summit kuswaziland yanga iri kusuna namandu vakaenda majaro redu vakapuwa maredio state yese ndokunyaa kuti vamugabe vaniravo chikombena nyaya yekuti vanhu havangarovezi nyaya yekuti vanoda saka gwaro iroo riripo tichaita zvichiramba tichingoita ingei vamwe vatungamiri vemuno muregion
vatsvangirai tiri kuona kuti nenyaya yekuti vamwe vari kuti vari kushungurudzwa nemapurisa dzimwe nguva nemauto vamwe vari kunyimwa chikafu vamwe vakuti muzimbabwe muchingatodiwa chete kuti zvinhu zvigadziriswe inyaya yekutorwisana nezanup f yacho munoti kudii nemashoko akadai
nyaya inonesa ndeyekuti vanhu havazivi kuti kana mukatanga mhirizhongo hapana anogonefika nemhirizhongo vamwe vanoti ngaterei kuti vatiti haiwa izvo isusu hatiko iko isusu tiri kuti kuchinombotanga kuti vanhu vatataurei zvachigo zvamboita sei.